mutauro wavachavangu vakalipani Pogen vakaudza Studio 7 kuti pane dzimwe nhengo dzeparamende dzainge dzisingafaniri kudzingwa dzakaita sava munyaradzi kufa kutizwi vekumabhuku.
Ndakambomubvunza pati andofunga kuti about 2 weeks or so ago zvikanzi aiwa paitika mistake. Recall was not supposed to happen.
Mutevedzeri wavachavangu vaAlbert Mhlanga vaudza Studio 7 kuti vari kuronga kugadzirisa zvakaitika izvi. Mutauri weCCC vaPromise Mukwananzi vaudza Studio 7 kuti nhengo dzebato ravo dzainge dzisingatombofaniri kudzingwa kuparamende sezvo vachavangu vasiri nhengo yeCCC.
Aiwa, kuna marekodzi anomaranga akaitwa zvavakaita zviri pamutemo. Havafanirwi wakarekola munhu in the first place because chabangwa hati memba yepati yedu.
Nhengo dzeCCC 24 dzakadzingwa kuparamende 15 muNational Assembly nepfumbamwe kuSenate mushure mekunge vachavangu vanyora kuparamende vachiti vanhu ava vainge vasamirire zvido zvebato ravo. CCC iri kupikisa nyaya iyi mudare reSupreme Court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.